Manheraka nakamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 28 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vasungwa vanorwira kodzero dzevanhu vakasungwa vachibva kumusangano kuMaldives svondo rapera vacharamba vari mutirongo sezvo chikumbiro chavo chokuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo chatadza kunzwikwa nhasi.
Vamagufuli vane zvavari kugona asi vari kutadzawo panyaya dzezvekuremekedza kodzero dzevanhu kunyanyanya masangano akadzimirira eManandi Amenda Organization. Ndinoona sekuti ipapo ndo pavanodawo kuti vagadzirise. Asi zvimwe chete izvo zviri kuitika muZimbabwe, tikatarisa izvozvo tine maactivists atori muchirongo kutaura kwatiri kuita uku. Mhosva dzavo hadzinyatsomzwisiki kuti imhosva dzipi. Saka panyaya iyi handioni tivachigona kutsiura zviri kuitwa nenyika yeZimbabwe.
Mutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli vanopinda munyika nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzichipawo muonero wadzo pamutungamiri uyu. Magaraji mazhinji anotengesa mafuta edzimotokari owedzera mutengo pamafuta nezvikamu zvinodarika makumi manomwe kubva muzana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vasungwa vana vanorwira kodzero dzevanhu vakasungwa panhandare yendege muHarare vachibva kumusangano kuMaldives svondo rapera vacharamba vari mutirongo sezvo chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo chatadza kunzwikwa nhasi mudare reHigh Court. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vasungwa ava vanoti vaGeorge Makoni, vaFrank Mpalo, vatatenda mumbeyarara navagamuchirai mukura vanzi vadzoke kudare redzimhosva nemusi wechina svondo rino. Vasungwa ava vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende zvichitevera musangano wanonzi vakaita kuMaldives uko hurumende inoti ndiko kwakarongwa nyaya yekuda kupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Chikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso chatadza kunzwikwa nhasi nemutongi wedare vatawanda Chitapi sezvo vachichusi vehurumende vakumbira nguva yekupindura chichemo chakasvitswa mudare nemagweta evana ava chekuti vatongwe vachibva kumba. Asi mutauriri wemagweta ari kumirira vasungwa vana vane nyaya yapinda mudare nhasi eZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vati chikumbiro chekuti vanhu vavari kumirira vatongwe vachibva kumba chichapinda mudare nechina.
Nhasi kuHigh Court panga kuchitarisirwa kuti wakomana avo vana vakasungirwa nyaya kukonzerwa kuda kubvunza hurumende nechisimba yatadza kunzwikwa mumaarguments mayo ichazvikwa nemusi wechina. Izvi zvakonzerwa nekuti vakamirira National Prosecuting Authority County said ndo wadini ndo wakumbira kuti vari kudawo nguva nekuti vanga vasati vapindura kune chichemo kana application yebheu yavakafairwa nemagwiti avo eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Saka nyaya iyi ichadzuka nemusi weThursday chikumbiro chavo chekubuda paon bheu chichadzuka nemusi wechina ikoko High Court ikoko.
vamafunda vachiwo dzimwe nhengo mbiri dzinorwira kodzero dzevanhu vanoti mukuru weWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvari Stabile Dewa pamwe nemukuru weFemale Prisoners Support Trust Dr. Rita Nyampinga avo vakasungwa nezuro panhandare yendege yeRobert Mugabe muHarare vari kupomerwawo mhosva yekuda kupidigura hurumende nechisimba. Vamafunda vati Dr. Nyampinga vari kuchipatara cheparenyatwa nekuti havasi kunzwa zvakanaka kubva zvavakasungwa.
Kuharare Central Police ndokuda Muzvari Stabile Dewa. Muzvari Rita Nyampinga wari kuchipatara cheparenyatwa hospital ndokwakaradzwa nekuti havasunzwa zvakanaka, saka makwita akatema chema zvikuru kuti utano hwavapa wakasungwa svika payapo kuti wanga usinamira zvakanaka, wanga uchitorapiwa kusouth Africa. Zvinotibatabata zvikuru nekuti liberty yemunhu kana kuti freedom yemunhu kusununguka kana kusununguko rewanhu chinhu chakakosha zvikuru, sezvamunoona mubumbiriro remutemo Israeri ndakutaura kuti nyaya yeliberty yemunhu kusununguka kwemunhu chinhu chakakosha. Taitarisira kuti wakamirira National Postal Authority wachakoshesa kukurumidza kupindura kumamhinduro yavo attitude yavo to the bail application, asi taona kuti vari kuita havo madira avo yavo nenguva yavanoda.
Mumwe muri wekodzero Muzvari Farirai Gumbonzanda vakasungwawo vachipomerwa mhosva imwe cheteyo svondo rapera. Asi Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugweta raMuzvari Gumbonzanda Muzvari Jesi Majome kuti nyaya iyi yave papi sezvo vanga vasingabatike panhare mbozha yavo. Pave nevanhu vanomwe vasungwa mwedzi uno chete vachipomerwa mhosva yekuronga kupidigura hurumende. Sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti riri kushishikana nekushungurudzwa kwevarwi vekodzero dzevanhu kuri kuitwa nehurumende yevamunangagwa, richiti izvi hazvina kusiyana nezvaiitwa nehurumende yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakabviswa pachigaro nemauto muna mbudzi 2017. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Mutungamiri weTanzania vaJohn Pombe Magufuli vapinda munyika nhasi masikati murwendo rwavo rwemazuva maviri, ruchiuye zvakare rwendo rwavo rekutanga muZimbabwe. VaMagufuli vatambirwa kunhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaKembo Mohadi nevamwe vakuru muhurumende. Vari kutarisirwawo kuitirwa mabiko nhasi manheru kumuzinda weState House. Rwendo rwavo runotarisirwa kusimbaradza kudyidzana kwenyika mbiri idzi mumapoka akasiyana-siyana, kusanganisira munyaya dzekutengeserana. VaMagufuli ava vari kubva kurwendo rwemazuva maviri zvakare kuNamibia vanoonekwa nevamwe semucherechedzo wevatungamiri vatsva vave kudiwa muAfrica, sezvo vachinzi vari kurwisa uori zvakasimba munyika mavo. Asi vamwewo vanoti hurumende yemutungamiri uyu akapinda pachigaro muna 2015 iri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya kuburikidza nekusunga vatori venhau pamwe nevemasangano akazvimirira. Mukuzeya nezvekushanya kwavaMagufuli, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology kuSouth Africa Dr. Ricky Munyaradzi Mukonza.
Tandinotarisira mukushanya kwavaMagufuli kusimbaradza kweukama pakati penyika yavo yeTanzania nenyika yeZimbabwe. Ndinotarisirawo kuti vachagona kupa mazano kuhurumende yavamunangagwa kuti igone kubuda mumatambudziko airi. Ndo zvandinangotarisira kuti zvingaitike pakati pevaviri ava. Hapana zvimwe zvakanyanya zvandofunga kuti zvinogona kuitika.
Asi tichitarisawo Tanzania neZimbabwe, ukama hwavo hwakamira sei?
Tanzania neZimbabwe dzine nhoroondo yeukama hwakanaka unotobva mukurwiwa kwehondo yerusununguko, yekuti tinotarisira kuti kushanya kwaita vaMagufuli kuchawedzera kusimbaradza ukama uhwu. Asi chandoda kuti ndingotaurawo ndechekuti Tanzania imwe yenyika dzisina zveupfumi zvakanyanya, saka kuti titarisire kuti ingabatsira Zimbabwe, haiwa ingangoita sawira anobatsira nemashoko kwete kuti anobatsira necheuviri.
Tishitarisa nhoroondo yaivava Magufuli kubva vapinda pachigaro muna 2015 kusvika nhasi. Pane zvamungati here Zimbabwe inogonawo kukopa kana kutorawo kunzvera kubva kwavari?
Hongu, Zimbabwe inogonakukopwa neZimbabwe inyaya yekuti vaMagufuli vanoonekwa vari mutungamiri asingadi kuona hurumende ichiita zvokupfachura pfachura. Saka ndoo chinhu chandofunga kuti mutungamiri wenyika weZimbabwe angangogona kukopa kubva kuna vaMagufuli.
Ko nhoroondo yaivo vaMagufuli tinonzwawo kunyika kwavo kune vamwe vari kuti mutongi ari kutyora kodzero dzevanhu zvikuru masangano akazvimirira. Munotiwo?
Hongu, pane vanotaura izvozvo zvekuti vaMagufuli vane zvavari kugona asi vari kutadzawo panyaya dzezvekuremekedza kodzero dzevanhu kunyanyanya masangano akazvimirira eman-government organization. Ndinoona sekuti ipapo ndo pavanodawo kuti vagadzirise. Asi zvimwe chete izvo zviri kuitika muZimbabwe, tikatarisa izvozvo tine maactivists atori mutirongo kutaura kwatiri kuita uko. Mhosva dzavo hadzinyatsonzwisiki kuti imhosva dzipi. Saka panyaya iyi handioni vachigona kutsiura zviri kuitwa nenyika yeZimbabwe, nekuti navowo vari kupomerwa nyaya dzakada kufanana naidzodzo.
Avanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa patswane University of Technology Dr. Kim Konza. Vashitaura vari parunare muPretoria, South Africa, neStudio 7. Vagari vemudhorobha reMasvingo vari kuchema-chema kuti kudzimwa-dzimwa kuri kuitwa magetsi mazuva ose kuri kuvashayisa mvura zvepa kuti vatyire kupararira kwezvirwere. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari vemumasvingo vataura neStudio 7 vati zvese inofanira kuona kuti nzvimbo dzose dzakakosha kusanganisira zvipatara nekunocheneswa mvura dzemaguta hakudzimwe magetsi zviri kuitwa kudzimba dzevanhu. Dhorobha reMasvingo rava nemazuva anopfuura mashanu risina mvura yakakwana mudzimba sezvo nzvimbo inopombwa mvura yeBushmead Waterworks iri kudzimwawo magetsi pamwe chete nedzimwe nzvimbo mudhorobha. Amai Sarudzai Mwando vanoti vanokumbirisa kuti nzvimbo yeBushmead kudhamu reMutirikwi kusadzimwe magetsi nekuti mvura yakakosha muupenyu hwevanhu.
Ndinoti dai hurumende nezvese yatisiyirawo magetsi kuBushmead isadzima ikoko kuitira kuti vakwanise kupamba mvura kusi tava nemadhezi akawanda tisina mvura, zvinova izvo zvisingatiitiri pautano hwedu kunge tichigara tisina mvura. Takutoshandisa mvura yemunzu yemarwizi nemvura yakasviba kuti tiwane kurarama.
Vaota Mutonga vekwaMucheke vanotenderana nemaonero aya.
Nyaya yekudzimwa kwemagetsi kunzvimbo dzakaita sechipatara kunopombwa mvura nekumaindustry inyaya yakaoma chaizvo, zvokuti sesu isusu vagari vemuno Masvingo tautokanganisika tikaenda kuchipatara izvizvi, tikaenda kuGeneral Hospital izvezvi varwere vari kutadza kuwana mvura, vari kutadza kuwana magetsi. Vamwe vazhinji varotorasikirwa neupenyu nokuda kwokuti vanenge vari pamadrip. Saka inyaya yakaoma chaizvo iyoyo. Then toenda futi kunyaya kunopombwa mvura kwachikoko. Tikashaya mvura it means vana havachakwanisi kubviswa kuwacha, vabereka havachakwanisi kuwacha hembe dzemanepis evana. Kuchipatara kwachikoko varwere vanenge vachida mvura. Then toenda futi kumaindustry koko. Tiri kuda kuti kumanufacture zvinhu. Saka kana kusina magetsi, it means there is no production.
Such Garu weMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance vaThomas Mbetu vanoti hurumende inofanira kukoshesa upenyu hwevanhu nekuti kudzimwa kwemagetsi kunowanikwa mvura kunokonzera matambudziko akawanda.
Ava vakauya vachasi ava vanofanirwa kuva nestrategy yokuziva kuti makey points ndeapi, zvakafanana nechipatara, zvakafanana nekupamba mvura, kuti at least ikoko kukaita madedicated power lines anoziva kuti avo hadzimwi. Vakaita load shedding umwe avo ngavaita avo, but zvinhu zvakafanira zvipatara nenyaya yemvura panoita zvirwere. Saka tokumbira kuti ipapo vapatarisisa ipapo vachasi, kana kuti vasangozoitawo sezvakaita umwavo kungozodisappear, ngavagadzirisa ipapo vachasi ipapo.
Mutauriri wezesa vaFlat Gwasira vati kambani yavo ine mutemo wekuti nzvimbo dzose dzinopomba mvura yemaguta dzisadzimwe magetsi pachirongwa chiripo munyika, asi pane dzimwe nguva kunenge kwaitika dambudziko rekuti mishina yavo inofa kunogadzirwa magetsi kunzvimbo idzodzo.
Kaita dambudziko nemishina magetsi nekuti kana pane vafa kana kuti maimports anga achishaikwa, hatigoni kuramba tichiteedzera zvatakaburisa nekuti magetsi anenge ari mashoma. Saka loadshedding inenge iri mufananidzo kana muenzaniso, kana kuti guide kuti vanhu vagone vachironga kubudirira.
Vaenderera mberi vachiti nzvimbo dzakakosha sezvipatara, nhandere dzendege, mabhodha pamwe nemishina inopomba mvura yemadhorobha munyika dzakasiyiwa pachirongwa chekudzimwa kwemagetsi chiri munyika. Asi meya wedhorobha reMasvingo Makoreri Maboke vanoti dhorobha ravo riri kudzimirwa magetsi kunopombwa mvura nekudaro vakatonyora tsamba kuhurumende.
Load shedding iri kuti affecta panyaya yemvura. Takaengage manager weZESA tichitaura naye, asi takaona kuti response yacho inenge yakanonoka. Saka takaenda kuna Minister of Masvingo of State, ndobva tanyora in writing tsamba tichikumbira kuti assist kuburikidza nekuna fellow minister wake of energy kuti line rekubushmed risaaffectwa, because parino affecta pachona mvura inobva yatokanganisika kuya kwayo, iye agara mvura ine ichitongonetsa ichitotinetsawo kuti ikwane kuagare.
Gurukota remhando dzemoto munyika vaFortune Chasi vanoti hurumende iri mubishi rekugadzisa dzimwe mhando dzemoto kuita kuti dambudziko iri munyika risarambe richishungurudza vanhu, vachiti naizvozvo zviri kunetsa kuti magetsi ari kudzimwa kunzvimbo dzakakosha.
Urongwa hatinahwo, tino urongwa hwakati wandei. Sekuziva kwamuri kuita mvura yekukariba iri kunzi iri kudzikira, nyaya yatiri kuongorora. Takuda kuti tishande zvakasimbarara kuti tigadzire mamwe magetsi neasingade mvura, akaita sesola. Sola tada kuti tiite basa hombe ipapo tione kuti sola iri kuitwa ichiwanda. Zvakare kunana Osborne tirikutarisa kuti basa raida kuitwa ipapo kuti pange pachiiswa zvimwe zvinoitira kuti tigadzire magetsi akati takutarisa izvozvo futi kuti tiite kuti zviitwe nekukurumidza.
Asi vamwe vagari vanoti kunyange hazvo hurumende iri kuvimbisa kugadzisa dambudziko iri, vanhu vanotyira kuti mumadhorobha akaita seMasvingo neHarare vanhu vazhinji vachabatwa nezvirwere zvakaita sekorera, manyoka pamwe chete netyphoid nekuti mvura inopomba magetsi avo iri kugara isiko. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto emuEgypt pamwe nemapurisa emunyika iyi anonzi akatyora kodzero dzevanhu kumaodzanyemba kweSinai Peninsula. Izvi zviri mugwaro raburitswa nesangano reHuman Rights Watch. Gwaro iri rinoti dzimwe mhosva dzakaparwa nemasoja nemapurisa emuEgypt dzakafanana nemhosva dzehondo. Mukuwasha wemutungamiri weAmerica ava Donald Trump ari muMorocco murwendo rwake rwemazuva matatu rwekutsvaga rutsigiro paurongwa hwerunyararo muMiddle East. Vakuru vakuru vemuzinda weWhite House vanoti vaJared Kushner vachashanyirawo Jordan neIsrael vaine mumiriri weAmerica kuIran vaBrian Hook pamwe nemuyananisi weAmerica pasi rose vaJason Greenblatt. Mamwe magaraji munyika anonzi awedzera mari yemutengo wemafuta nezvikamu zvinosvika makumi manomwe kubva muzana, kunyange hazvo hurumende iri kuti haisi kuzobvumidza kukwidzwa kwemutengo wepeturu nedhiziri. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Kunyange hazvo veZimbabwe Energy Regulatory Authority vari kuti mutengo hauna kukwira sezviri kutaurwa pamadandemutande, vamwe vemagaraji vatowedzera mutengo paongororo yaitwa neStudio 7 zvikuru muHarare. Vachitaurawo nevatori venhau papera musangano wedare remakurukota nhasi, gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chasi vati dare ratenderana kuti vemagaraji havafaniri kuwedzera mutengo kusvika pamadhora manomwe emaRTGS zvave kuitika. VaChasi vati vasangana nevanotengesa mafuta ekufambisa dzimotokari vakavayambira kuti vasawedzere mitengo kana kuda kuti vanhu vatenge mafuta ekufambisa dzimotokari nemadhora ekuAmerica chete nekuti izvi hazvisi pamutemo. Studio 7 yambobatawo vakuru vepagaraji rezuva kumarimba ikaudzwa kuti vainge vasina kukwanisa kuwana mafuta ekufambisa dzimotokari kubva mukupera kwesvondo rapera. Pane mashoko ekuti vanotengesa mafuta vari kuramba kuatengesa kusvika mutengo wemafuta wawedzerwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti mafuta awedzerwa zvakanyanya mune dzimwe nzvimbo.
Fuel on average yakwira from about 5 RTGS dollars kusvika about 8 RTGS dollars. Saka kukwira kwakati nyanyi more than almost about 70% increase.
Vachitambara vativo izvi zviri kukonzerwa nenyaya yekushaya simba kwemari yemaRTGS dollars zvichienzaniswa nedhora rekuAmerica pamusika mutema wariri kutengwa nevemabhizimisi vakawanda.
Maproducer mazhinji ari kuaffectwa nevolatility, market volatility iripo, yekuti zvino rate riri kuchinja everyday, saka zvinhu zvichikwira everyday. Saka vanhu vazhinji vanenge vakuprepare kuita redenominate macosts avo in a strong currency inova pari zvino US dollar. Saka tiri kutoona kuti situation yakamboitika ya 2008 ndo yakuita replay itself, yekuti vamwe vanamuzvina bhizimusi vaakuita vachiramba maRTGS dollar nekuti value yacho iramba ichingorasika.
Mutengo wemafuta ekufambisa dzimotokari wakatanga kuita chamuramba mhuru kubva gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya zvavakazivisa kuti bhanga guru renyika haraizowanisa vanotengesa mafuta ekufambisa dzimotokari ava mari nemutengo wakaderera. Asi mukuru weCEO Africa Roundtable vaOzo Obinna vanoti hapana chakaipa kuti vanhu vatenge mafuta avo vega vasingapiwe mari neRBZ.
Hurumende haichafanirwi kuramba ichitenga mafuta ichipa vanhu mafuta, asi kuti ibvumidze vane mari kuti vadini vaende vachinotenga mafuta, vachitenga nemitengo inoita kuti vawane yatinoti pachirungu return. Saka kwazvino paita zvinhu zviviri. Chekutanga ndechekuti vazobvuma kuti vane mari yavo ngavachitenga mafuta, asi vaisa mutemo wekuti mari iyoyo inofanira kunge ichienda painterbank market. Ende chechipiri ndechekuti interbank market yacho kwenguva yatapinda pamutemo iwoyo yanga isati yaane mari yakakwana.
Asi vabina vatenda kuti vemabhizimisi vari kuomerwawo nezvinhu nekuda kwekusagadzikana kwemari yemaRTGS.
Kwemasvondo andingaita angaite mana kana mashanu apfuura. Zviri kutaridza kunge mafuta aya nemutengo wawo zviri kuramba kunyatsogadzikana. Saka zvaakukanganisa kabatiro katinoita mitengo yezvinhu zvemuno muZimbabwe. Taakutopedza nguva yakawanda tichitsvagirudza kuti mafuta acho ari papi. Totedza zvenguva yakawanda tichigadzirisa mitengo kuitira kuti tirambe tichikwanisa kutenga mafuta acho ndokunge achinga awanikwa.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mutasa vanotiwo zvinhu zvaomera mushandi wose munyika.
Apa zvaakutongorewa kuti hapachina nyika, nekuti nyika mushandi. Nokuti kukwira kwemafuta kufambisa kunokwidza zvinhu zvese, mishonga muzvipatara, zvinhu mumastoro, zvokudya, zvokupfeka nemarendi. Saka hapachina chatingati pachine nyika. Zvaakutongoda chete kuti vanhu vakurumidze kunzwisisa kuti taiwingwa nedambudziko rekuti nyika yamira.
Kunyange hazvo gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vari kuti urongwa hwekugadzirisa upfumi huri mugwara, zvinhu zvaramba zvakaita manyama amire nerongo munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Munhau dzemitambo. Chikwata chenhabvu chenyika chemaWarriors chasimuka nhasi chakananga kuSouth Africa kumakundano ekosafa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chikwata ichi chakatarisana nehondo mbiri makwikwi ekosafa cup neAfrica cup of nations, ayo chinofarira kukunda zvine mutsindo kutanga nekosafa cup nemugovera. Pamusoro pekushandisa kosafa cup segadziro yeAfcon, Zimbabwe inofanira zvekare kudzivirira mukombe uyu, oyo yakatora kechitanhatu gore rapera ichitarisira kusimbisa zita rayo seshasha yenhabvu kuchamhembe kweAfrica zvekare gore rino. Nemhaka yekushayikwa kwemari, Zimbabwe haina kukwanisa kuwana zvikwata zvekutamba nazvo mitambo yekuedzana masimba makundano eAfcon asati atanga, zvekuti murayiridzi wemaWarriors Sunday Chidzamba ari kuti kosafa cup ndiyo yatove nzira yekusimbisa chikwata chake.
The boys are ready. They are ready for the Kosafa. They are ready for the Afcon. We're taking the COSAFA tournament as our preparatory tournament. We're going to fine-tune the team in South Africa, and then we play a friendly game in Nigeria, then we go to Egypt for the finals.
Chidzambwa, ari kudawo kuwedzera mbiri yake makwikwi eCOSAFA Cup aya, mushure mekuve murairidzi wekutanga kutora mukombe uyu kanokwana kana kubvira makundano aya avambwa muna 1997. Chidzambwa akatora mukombe weCOSAFA Cup muna 2003, 2009, 2017 na 2018. Gore rino Zimbabwe ine chikwata chakasimbisisa kudarika chemakore ese emakundano aya, sezvo iri kushandisa chikwata chayo chiri kuenda kuAFCON, kusanganisira vamwe vatambi vakaita saKnowledge Msona naMarvelous Nakamba. Nengo yeZimbabwe Warriors Fan Club vashingirai miti vanoti hapana kwikwidzo iripo kuCOSAFA nekuti mukombe uyu wagara uri weZimbabwe.
Mukombe unonzi COSAFA mukombe wedu uya, tinoutora mukombe uya tinodzoka nawo kumusha.
Akatora mukombe weCOSAFA uyu, maWarriors ari kutarisira kudarika kekutanga kubva mugungano rawo kumakundano eAFCON ayo vari kusangana neEgypt mumutambo wavo wekutanga. Mutambi wechikwata ichi Ronald Pfumbidzai anoti havasi kuenda kuEgypt kunowedzera zvikwata zvinenge zviriko.
We are not going there to add numbers. We are going to fight. So, what does it because our aim is to get good stages. Then we take it from there.
Zimbabwe iri mugungano rimwe chete reGroup A ne Egypt, Democratic Republic of Congo ne Uganda. Umo manager wa Warriors wa Wellington Pandare vane chivimbo chekuti vano budamo.
Tirikutiwo vakomana vambogadzirawo kahistori kavo kwekupfuudza kwekupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaipa.
Zimbabwe iri kusimuka kubva kusouth Africa panopera makundano eCOSAFA Cup musi wa8/10 yakananga kuNigeria munzira yayo yekuenda kuAFCON kuEgypt. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yashika nguye kuti timbonzwa zviri kuitika pa social media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngatikurukurei chatinokupakurira musi wechipiri china nechishanu pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Nasi tangatiri kutarisa makwiriro ari kuramba achiita peturu nediziri munyika.
Taura ona kaitano ndiri kubhangeti. Kubhangeti kuri nani hako asi kuti nyaya dzemafuta idzi ndo dziri kudzimba mukufamba. Mafuta kubva kuseni kwesoko vanhu vangachitenga zvakanaka asi pangosvika 1 o'clock chete mafuta ndokubva akwira kuita pa $7.80 sedizili. Petrol yapa $7.79. Vanofamba nedzimota ava vakuti vatokwidzawo paikwirwa $3 takutokwira $8.
Mitengo yamuri kutaura iyi mitengo iri kuwanikwa ichitaurwa pamagaraji here? Saka vari kuti chii chaizvo chiri kuitika pamuri kuvhunza kuti ko zviri kumbofamba sei?
Vari kuti nyika yedu haina mari saka atijesi kuti kwasotenga US zvirotorwadzawo saka takutokwidzawo mafuta kuti patotengawo US tichienda nemukana wacho.
Muri kutaura na Fortune Mbusa ari kwacheche kuchipinge.
Ah, kwakadii kwacheche uko?
Hai nhamo yega yega hanzvadzi pese pauri kufamba pari kutonhuhwa nhamo.
Ko panyaya yemitengo iyi yemafuta ekufambisa yakamira sei kwacheche uko?
Inototyisa kana kuri kurongo kwacheche hatiyatoziva nezvemitengo iri official. Bhozi fuel inotongowanikwa paBlack Market chete. Pandabva izvozvo ndabva kuitenga vanga vachiti 5 liters yanga yaidaidzira 47 bond ndopainge yakatochipa pacho. Inouya kamwe pavhiki plus yauya inongotengeserwa vanhu kana 5 because after is
kwakadii kukadoma mukoma? Kwakamira sei panyaya nyanya iyoye mafuta ekufambisa?
Mafuta ndatobva kutendera iko zvine zvine zuro zvaidira zvimatenga zviyazvino yainzi nezuro yanga iri price iyo yakudhara iya ya 497 chichi patakazongoti tiri palaini yebva yatongonzi hayapera yapera uchitoona chiri kutodira iko zvinezvi tasvikapo pari yanga iripo bati kuzonza vachatotengesi vatovhara vaitoti hanzi yapera yapera saka itingi ishu yekunzi yakuda kukwira itenge iri korekt saka zvakaoma tiri pataiti apa tiri masivhu 7 hatina salary increment or whatever tiri pataiti.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington pachirongwa chenyu cheLet's Talk ngatikurukurei.
Sezvongo yedu yapera, takupai musoro yenhau zvakare. Vasungwa vanorwira kodzero dzevanhu vakasungwa vachibva kumusangano kuMaldives svondo rapera vacharamba vari mutirongo sezvo chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo chatadza kunzwikwa nhasi. Mutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli vanopinda munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Standekile Mhlanga.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 28 kuNkwenkwezi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
uba budabengu yabekwa ngo Saturday sesipostpone ama celebrations ethe akobulawa e 125 year celebrations to mhla ka 4 which is a Tuesday in honor of uba budabengu and the respect that we have for uba budabengu and the contribution ayenzile edorobheni lakobulawa.
Umkhosi wokuthakazelela ukufikisa iminyaka edlula elikhulu 125 kobulawayo usudluliselwe phambili kuvulelwa ithuba lokuvalelisa iqhawe lesizwe umnumzana Dumiso Dabengwa.
Siyabonisa ukuthi babezikhotisa abantu kulokhe kunjalo lokhile empande into yakhona lokhe kubuhlungu ebantwini lokhe behlukunyezwa lokhe bephathwa kabi ilungelo labantu lokhe lingahlonitshwa idemokrasi umbuso womthetho owabantu lokhu ungahlonitshwa.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ababili ababotshwe izolo besehla indizamtshina labo betheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende njengabahlanu ababotshwe ngeviki edluleyo. Idale lekhabhinethi lithi selivumelene ukuthi intengo yamafutha ezimoto okuhambisa ingakhutshulwa iye kumadola isikhombisa ilitha elilodwa njengalokho obesekusenziwa ngamanye amagalaji namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Idolobho lakobulawayo lamhlanje lenelise iminyaka edlula elikhulu i-125 lathola isicoco sokuba lidolobho. Bekukhangelelwe ukwenziwa umkhosi wokuthakazelela lolu suku ngomgqibelo umhla ka-1 kuNhlangula, kodwa usudluliselwe phambili ngoba umngcwabo weqhawe lesizwe umoyi umnumzana Dumiso Dabengwa ukhangelelwe ukuba khona ngalelo langa. Ubathabile masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abekhansili yakobulawayo bathi bathethe inyathelo lokudlulisela phambili ukunanza kwaleli dolobho iminyaka edlula ikhulu i-125 ngemva kokunanzelela ukuba umngcwabo weqhawe lesizwe uDr. Dumiso Dabengwa uhlele ukwenziwa khona ngomgqibelo. Ngakho uthi ukubone kufanele ukuthi avulele ithuba lokuthi ubulawayo avalelise iqhawe lakhe. Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana Solomon Mguni uchasisa ngaleli nyathelo.
Sithe sesizimpiwo ngokubhubha kwababa uDabengwa, sithe sike sibeke eceleni ama-celebrations lawo ukuthi sikhale lemule kuDabengwa, lemule yeZimbabwe. So sesiyaqhubeka ke ngolwesibili mhla ka 4 June ukuthakazelela le minyaka e-125 ezobulawayo wasungulwa njengedolobho.
Umnumzana Rodney Jele ongukhansila ku-Ward 22 enkulumane kobulawayo laye ucizelela kulokho.
Uba budabengu yabekwa ngo-Saturday sesipostpone ama-celebrations ethe akobulawa e-125 year celebrations to mhla ka 4 which is a Tuesday in honor of uba budabengu and the respect that we have for uba budabengu and the contribution ayenzile edorobheni lakobulawa.
Umnumzana Iphithule Maphosa isikhulumeli sezaphu ubonge umeya wakobulawayo ngaleli nyathela.
Sithanda ukubonga usodolobho wakobulawayo ubaba uSolomon Mguni ngokudlulisele umcimbi wokuthakazelela i-anniversary eBulawayo nawokade uqondane lokubekwa kukababudabengwa ngomgqibelo.
Umnumzana Strike Mkandla onobhala jikelele wezaphu uthi wonke umuntu ofuna ukuvalelisa uDabengwa wamukelekile enkundleni yeWhite City.
NgoLwesihlanu siza kuya eWhite City, wonke umuntu ofuna ukuvalelisa uDabengwa kusukele ekuseni. Uhulumeni njengoba esethe uDabengwa uliqhawe lelizwe, labo bayavunyelwa ukuthi babe kuprogram. Ngomgqibelo sisiyabekwa emanxeleni lakho futhi kuzaba lengxenye ekahulumende and then eyenduna undiweni.
Umnumzana Freeman Sipho Dabengwa, umfowabo kamuyi, uchasisa ngamalungiselelo.
Amalungiselelo esilawo ngokuthi kube le memorial nge-Friday. Umngcwabo ungumgqibelo, uyabusemanxeleni, lokho is concrete. Kuzabuya abantu befamily lama-ministers, nabantu abanye abazasuka kuboBotswana, abantu abazasuka e-South Africa, angilashuwa kungxenye ngoba labantu abasuka eZambia.
Imuli kanye lenkokheli yebandla lezaphu bakhanye belokujabula ukuthi amalungiselela wokuyabeka iqhawe wonke ahamba ngendlela, njalo baloyisa ukuthi wonke umuntu azizwe ekhululekile ukuthi abe khona ekuvaleliseni loba ekubekweni kukaDabengwa ngoba ube liqhawe lesizwe hathi elebandla kuphela. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo, ibandla le-MDC lithi likhala ndawonye lemuli kamnumzana Dumiso Dabenga ngokutshona kwakhe. Leli bandla lithi ube ngumholi ozithobileyo njalo ubemela iqiniso ngaso sonke isikhathi. Ukhetho lwanyakenye, uDabengwa lebandla lakhe lezapho bavotela umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Omunye wabasebekeli bakamnumzana Chamisa, umnumzana Weshme Ncube, uthi kuningi abakufunde ku moyi umnumzana Dabengwa abazahlala bekuqakathekisa njengebandla.
Emhlanganweni wethu ngelanga lokuqala sasukuma sibili sama sihlonipha iqhawe lamaqhawe leZimbabwe, indoda eyaye ivele iqiniso izikhathi zonke, indoda eyayingatheki, indoda eyalwa kakhulu ukuze sikhululeke ingaphansi kwebandla leZip ukuba liqhawe leZimbabwe bakhe kakulamfuzo akusobala kunjengento endunika uflati. Yikho ke lathi siyabambana lesizalwane seZimbabwe sonke ukuthi sihloniphe sikhale le muli yakoDabengwa. Njalo oba nje kuswa ngumbuso owezikhali kodwa inkululeko yokuvele Rhodesia yibo amajaha lawa ayilethayo lapha eZimbabwe.
Kukhona elikufundileyo empilweni yakhe njengebandla eliza kusebenzisa kuyiwa phambili?
Akunenge kokubathisela ukuthi indoda le njengoba ngengatsho yahlala imele iqiniso, sifundile ukuthi loba sukuzwa njani, loba sukukhosele ejele, nxa ungelacala kumele ume umelele iqiniso ngesibindi. Sifundile ukuthi njengeZimbabwe, njengabantwana beZimbabwe, kumele siziphele impilo yethu ekusebenzeleni, hatshi ukusebenzela wena, usebenzele isizalwana seZimbabwe. Sifundile njalo ukuthi ukube yindoda ehlonitshwayo, ube umuntu ohlonitshwayo, kumele uhlale kumelele iqiniso, hlale uphoxana lezinto zezinjengekorabi. Konke lokhu sikufundile empilweni kababa uDabengwa.
Umnumzana Watchman Ncube ngomunye wabasekeli bakamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, ubexoxa ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseGweru. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ababili ababotshwe izolo eRobert Gabriel Mugabe Airport bevela phandle kwelizwe Abathi unkosikazi Sithabile Dewa lonkosikazi Rita Nyampinga betheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa. Ababili laba babotshwe besanda ukwehla endizamchineni eHarare bevela emhlanganweni wenhlanganiso zamalungelo oluntu kwele Maldives. Bazamiswa umthethwandaba phambi komthethwandaba kusasa. Unkosikazi Dewa ngowenhlanganiso yeHill Zimbabwe Trust, njalo uNyampinga yena ngowe-Female Prisoner Supporters Trust. Lanxa ude wayivalelwe esitokisini, unkosazana Nyampinga yena ulaliswe esibhedlela sePari Renyathwa ngoba engezwa kuhle. Amagqwetha akhe athi bababili bathi alindwe ngamapholisa. Ngeviki edluleyo kubotshwe abanye njalo abenhlanganiso yezizimeleyo abahlanu ngesikhathi bengena elizweni bevela emhlanganweni ofanayo. Labo betheswa icala lokuzama ukuvukela umbuso weZANU-PF. Abantu laba bebemele bemiswe enkantolo namuhla kodwa sebezamiswa ngolwesine lapho abazacela khona ukuthi bakhululwe ngemali yesibambiso ibail. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efidlela Ncube uthi ngokuqhubeka ebopha abaphikisana lombuso wakhe mahlayana, uhulumende kamongameli Mnangagwa useveze sobala ukuthi katshiyananga lakancane lo mnumzana Robert Mugabe owayengumongameli.
Into embi kakhulu lokho kwenzakalayo ngokuba kuveza kabanzi ukuthi inguquko abantu ababesithi sifikile ngokususwa kukaMugabe ukuba ngumongameli welizwe kuyabonisa ukuthi babezikhohlisa abantu kulokhe kunjalo lokhile empande into yakhona lokhe kubuhlungu ebantwini lokhe besikunyezwa lokhe bephathwa kabi ilungelo labantu lokhe lingahlonishwa idemokrasi umbuso womthetho owabantu lokhu ungahlonishwa yikho lokhe sikubonayo namhlanje.
Aba kwamanye amazwe Ncube ekade bekhangelela ukubana uMnangagwa alethe inguquko elizweni kundaba zamalungelo, bathini nxa bebona abantu sebebotshwa mahlayana kanje angani kuphansi kombuso kaMugabe?
Bayabona ukuthi inguquko ayikho lokhe kukhona laphana lapho kwakukhona. Ngokuba ube ibikhona inguquko kube kazikho lezo zinto ezitholakala namhlanje zisenzakala. Lokhu sasithi into endulo yekadeni esihambe loMugabe njengoba siphumele ehlalweni wahlala ngekhaya usho ukuthi uhambelalo lolo sisi lokho kuhlukunyezwa lokho kuphatha kwalo kwabantu. Kodwa sesinanzelela ukuthi kuyaqhubeka nalabo abangaphandle bamazwe abafaka izijeziso zenotho. Akula ndlela yokuthi bazazisusa lezo zijeziso zenotho ngokuba ubufakazi benguquko kakukho. Ubufakazi kokugcinazwa lokuhlupheka kwabantu yibo kukhona lokuhlutshwa kwabantu njengoba sikhuluma nje abantu lokhe befakwa esitokisini lokhe betshaywa lokhe besethuselwa lokhe bevinjelwa lokhe singayiboni inguquko kwezemsakazo lokhe singayiboni inguquko kwezokuvota kulokhe singayiboni inguquko kwenza amalungelo abantu lokhe singaziboni inguquko ezizakwenza ukuthi izijeziso zenotho zisuswe lokhe singayiboni inguquko ezakwenza ukuthi abantu bezimbabwe bathokoze bathi hhayi uMugabe uhambile nansi inguquko.
Lo ngumnumzana Efidlela Ncube olwela amalungelo oluntu. UNtungameli Nkomo uphinde waxoxa njalo lelunga lebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule yena othi ngempela bakhona abenhlanganiso yezizimeleyo abalenjongo yokuvukela umbuso kamongameli Mnangagwa.
Eqinisweni loku asikhulume iqiniso zihlobo lami right from the time ama-elections esimakhona akula muntu othi sokuluza omunye umuntu but things abantu bayaezajarethe izinto bayakhuluma lokhu bakhuluma lokhu but ayisiko khonokho.
Abahlanu ababotshwe ngeviki edluleyo laba betheswa icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kamongameli Mnangagwa, uyakuthemba la ukubana bebekwenza khonokho?
Yebo, akuvele khona akulalizwe uNtungameli elingelamthetho yalo. Singayekela kube ngamahlanga, ilizwe liyeke libe ngamahlanga, kungahlupha. Abantu nxa beyiqoqa ukwenza ikubona la ku-social media lapho baposta izinto zokuthi heyo president eredayini, heyo president esayina kanjani njani. Ngabantu bona ababasebenza labantu bona abanjani abadinga ukuthi kube lokuxokozela, abadinga ukuthi kube lodlame phakathi kwelizwe, yibo abakudingayo. Bethatha amathuba okuthi kulezinye izinto ezihlupha nje ukuthi imali iyahlupha, amafutha ayahlupha, nanilani, bazame ukuthi bathi build up into yabo yokuzonda phezu kwezinto ezenzakalayo. Bengakhangela, ungakhangela yonke into leyo eyenzakalayo, ukhangele into zonke ezenzakalayo zinezi ukuthi yeyilunge bafuna ukuthi bathi bona bahlukuluziwe but abasoze beyekelwe besephula umthetho welizwe.
Alesabi umnyama ongelampisi yini lapha babugawule njengeZANU-PF kumbe selisethuka nje nxa libona izithunzi zenu?
hayi ulutho lukhona ungakhangela izinto zenzakala izihlakala zinezi ezikhona lento ze-social media ungakhangela ukuthi ngelanga elindlela ingahambi ye lingayenzinjani abantu beqoqana kuya ulutho lukhona ntungamela sezisukubalekele khonokho ulutho lukhona kodwa-ke hhayi njengohulumende uhulumende uqaphele ukuthi kungaba nezihlakala ezinjengazane into ekhona yokuthi uhulumende ufundile ngokwekethisa entweni eyayenzakalayo laphana kubhidlizwa ama-properties abantu khonaphana wafundisa uhulumende wamvusa ukuthi uhulumende abone ukuthi kulabantu phakathi kwethu abale njongo yokuganga beqatshe ngemva kokuthi bayademonstrator abantu laba besezinjengo zabo zokuganga kodwa besithi bona hhayi thina siyademonstrator lapho sithi lokhu nalokhu lakho kungayisiko khonokho bona bele njongo ebanzi
lo ngumnumzana Belief Gawule ilunga lebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni lontungameli inkomo westudio 7 ekobulawayo.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Igama lami nguMike Hobe. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sikhangela umhlangano omkhulu owe-MDC Congress owenziwe ngalimpela viki edluleyo. Saba lethuba lokuxoxa labatsha abanqobileyo kulomhlangano ngelakusasa lelizwe. Osakhulayo odume emhlabeni jikelele odabuka kwele Uganda olilunga ledale lephalamende umnumzana Bobby Wine laye ubekhona kulomhlangano echumayeze inkokheli ye-Afrika ukuthi inikeze abatsha izikhundla zobukhokheli. Abatsha, liyibona njani lindaba? Lithini ngenkuthazo kaBobby Wine? Nxa ufuna ukungena kuhlelo, thumeza umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ungasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana yebulenjini eFacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 PM. Bye-bye.
Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso ebona ngokulondolozwa koluntu emhlabeni jikelele Human Rights Watch ithi ukuhlukunyezwa kwabantu kwele Egypt ngabezomvikela abagoqela amabutho lamapholisa sokubhahile kulelo lizwe ikakhulu esigabeni seSinai Peninsula esingenyakatho. Abezomvikela laba babika bekwenza becatshenge lokuthi balwisana labalwa becatsha abesi-Muslim. Umongameli Donald Trump welemelika ugqibe uhambo lwakhe lokwethekelela kwele Japan okwensuku ezine lapho aqhube inkulumo lomunye wakhe walelo lizwe zokuqinisa ubudlelwano nezokuthengiselana lezomvikela. Idale lekhabhinethi lithi selivumelene ukuthi intengo yamafutha ezimota awokuhambisa ingakhutshulwa iye kumadola ayisikhombisa ilitha elilodwa njengalokho obesokusenziwa ngamanye amagalaji namuhla. Intengo yamafutha ezimota ikhuphukile kwezinye izigaba zelizwe njalo ilitha elilodwa abelithengiswa ngamadola phose ayisitshiyagalombili i-$7.97 ukuthi idizili $7.80. Ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi umphathintambo kahulumende obona ngezamandla amagetsi umnumzana Fortune Chasi usehlangene labathengisa amafutha ezimoto wabatshela ukuthi bengakhuphuli intengo njalo ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luzabhodabhoda ilizwe lonke lugcizelela lesi isinqumo. Ngaphambilini kwalokhu umnumzana Chasi ubetshele idale lephalamende ukuthi kayikwethula umbiko wakhe wesisombululo sohlupho lokusilela kwamafutha njengesikhalazo samalunga leli dale, kodwa wathi uzathatha imibuzo ayicubungula ayiphendule ngolwesine. Uthe akufanelanga abantu bephoqwe ukuthi bebhadale ngemali yedola leMelika kuphela nxa bethenga amafutha ezimota. Umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngalolu daba e-Energy and Development umnumzana Joel Kabuza uthi inyathelo likahulumende alisoze liqede ukuswelakala kwamafutha ezimota.
Azibona ukuthi ungatshintsha abantu obetshintsha abayi-10-20 mnambuli ngoba as long as lizwe lingelamali i-government is buying fuel ngama-USA right thina isting sele ngapha ama-filling stations singama-bond not ama-bondlana awathengi fuel
sebayangena futhi bedinga ama youth ala ukuthi bethenge ifuel futhi athi yabona ukuthi udevelopment ukhonapho as long as sithenge ifuel ngama user sithengisa ngama bond sisiyathatha ama bond singene ku black market uyadinga ama user wona ku black market la imali yakho ayisatholakali. So i-challenge is like, as long as into zethu zemali monetary policy lokhu ilahlekile le fuel iyabilahlekile injalo.
Wengeze wathi kusobala ukuthi amacebo kahulumende ayihlula.
Okuhluphayo lapha eZimbabwe nxa besithi sithole imali bakhuluma ngezikweleti ama-arrangements, ama-credit arrangements. Izikweleti ziyabe zilungiswe ukuthi hhayi wena bhenki akusibhadalela amafutha athize sizaphela some kind of assurance yokuthi hhayi ungasinika imali yakho siza kubhadala. Manje amabhenki wafuna imali, la ma-suppliers efiyela afuna imali. Kati yona nxa imali sibhadele kungathatha 20 years kuloku silayina anti uyabhadala namhla ifuyele emini ngoba kathe sibasitshele ukuthi veli fuyele ikhona ayiseko ekuma-storage tanks emasasa ngale asofuyele ukuthi izapompa ivele feruka ngoba already iphakathi kwelizwe yikubhadala nje same same khonapho sikhathi siyiphume ifuyele ingene ematankini.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Bulisani Ncube uthi isixazululo salolu hlupho sinye kuphela.
Amafutha ezimoda ngibona nto uhlupho luzakuqhubeka lusiya phambili. Osokusele kuphela ukuthi uhulumende avume ukuthi indlela amaneja nayo isiyehlule. Okokuqala into kumele ayivume uhulumende yinye yokuthi i-US dollar kayisebenzi. Inkinga yethu kungabhoda uyele inkinga ye-US dollar. Uhulumende akakhiphe i-US dollar afake any other currency ukuthi isetshenziswe, whether kungaba yirand, kungaba yipula, kungaba yini, kodwa hayi i-US dollar. Izinto zonke ziyaqala ukustabilize ngenzenjalo.
Ukukhuphuka kwentengo yamafutha kungabangela ukuqonga kwentengo yempahla ngesikhathi iningi lisithi umnotho welizwe ulokhu ubhidlika njengoba imbadalo yalezi mpahla ezitolo yayivele isiqansile, amandla amagetsi lamanzi esilela njalo kungela misebenzi okugcizelelwa ngumnumzana Ambrose Sibindi olwela amalungelo ezakhamizi lezisebenzi.
Kuyakusakhala ngamanzi, akusela amagetsi, akusahambeli futhi ngoba nxazokumnyama kusahambeli. So-ke besikhuluma ukuthi hhayi njengezakhamizi ukuthi uhulumende akabona okwenza kwezinye indawo velele mota zene ezithwala izinto azisuke zenilise ukuba khona ngenxa yokuthi akula diesel. Kungaveli khonapho ngakhayela amalayini akhona amadiza atholi lamaroli amakhampani ofake ngayo asebenza abhizi la layini le emagarajini lapha le diesel yabona ingekho. Khonoko sikhuluma nge-economy efileyo sibona ungathi khathesi umoya idizili le ndaba yamagetsi, hhayi i-economy yeZimbabwe sibile sisiye emangcwabeni esigqitshela asibone kule nto ezalungu.
Lokhu kwenzakala isisindo semali yamabond siwile njalo namuhla nxa siqhathaniswa le dola yemelika. Abenhlanganiso yabafundi eZimbabwe Congress of Students Union iZikosu bamanyene lezinye iziphathamandla zikahulumende ukukhuza inkokheli ye-MDC ukuba ihlukane lomkhuba wokwethula imbiko ejojozela udlakela elizweni. Kodwa iningi labantu liyabasola abeZikosu laba besithi lisithi akula cala elidaliweyo bebachaza njengabantu abathunyiweyo ukutsho lokho. Umevis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkulumo yabeZikhosu le iza ngemva kwefanayo esanda kwenziwa ngumphathintambo wezenzakala elizweni umnumzana Kane Mathema otshele intatheli zindaba ukuba uhulumende akayi kugoqa izandla ebukela abaqhuba udlakela bezenzela santando ngemva kwenkulumo kaChamisa emhlanganweni weCongress ye-MDC enzelwe eMkhoba Stadium eGweru. UChamisa ubikwa etshele abalandeli bakhe ukuthi balungele ukuqhubeka ngemikhankaso yokuphikisa impumela yokhetho luka-2018. Isikhulumeli seZANU-PF sona u-Ambassador Simon Khayamoyo uthi ayibahluphi njengebandla inkulumo kaChamisa wamkhuthaza ukuba amanyane lozulu wonke elizweni ukudinga indlela eziletha intuthuko. Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center umkhokheli weZikosu uPG West Namburo uxwayisa uChamisa ukuba ehlukane lomkhuba wokukhankasela utshengisela okulodlakela.
Nelson Chamisa, you should be reminded that the template you are attempting to use failed in Venezuela.
Siya kukhumbuza wena Nelson Chamisa ukuba indlela osuzama ukuyisebenzisa kayizange isebenze kwele Venezuela. Abantu bakithi abasuke bayengwa yile misebenzi engalunganga. Akasiwelelani la iloba yini ephambanisa izifundi begcine bezehluleka ukuloba imihloliso yabo.
Abezikhosu babizela umhlangano phansi kwendikimba yethi enough is enough, violence begets violence. Yona esuke yakhanga imibuzo eminengi ivelela kuntatheli izindaba ukuba bayixazulule ukuba ichoni kodwa behluleka ukuchasisa. Kusukwana ezedluleyo abenhlanganiso yeZimbabwe Citizens Forum labo bethule isixwayiso esifanayo ngemva kokuba uChamisa lo sanda ukhethwa ukuba ngomunye wabasekeli bakhe uMnumzana Tendai Biti bethule umbiko ogcine uchazwa njengokutshotshozela uDlakela lapho belungiselela umhlangano wabo omkhulu weCongress osanda kwenziwa e-Ascot Stadium eGweru. Isikhulumeli sale nhlanganiso yeZimbabwe Citizens Forum, uMnumzana Lonias Roji, ulandisa ngabakuchoyo ekuxwayiseni abaphatheke kunkulumo zalolu hlobo.
Ukufa kwabantu kuqala ngokukhulunywa okwenziwayo ngabalabo abaphatheyo kuma-political parties kumbe abase-government. But okwamanje thina sabona ukuthi hayi abantu lokhu besifa and into lokhu zimoshakala, kodwa kuqala ngokukhuluma komuntu oyabe ele-following yabantu. So thina sithi no, ngoba kuya-insight abantu ukuthi belwe, abantu babulalane, ama-properties nama-business abantu destroyiwe. So ikwe sithi no, thina njengamaZimbabweans masithole enye way yokuthi singakhulumisana kumbe si-address ama-issues ethu, kungabi khona lokubulalana kwabantu.
Urozi ukhuthaza indlela zokukhulumisana hathi ukukhankasela ukutshengisela okuphetha sekubangela uDlakela kanye lokubhidlizwa kwempahla yabantu elizweni.
Umuntu wonke akatabanga vele, noma nami khonapha ngiyazi ukuthi masengiphuma phandle laphana ngizakuyagada ikhombi ye-$5. Kodwa thina sithi masithole enye indawo yokuthi si-address ama-issues.
Kodwa uMnumzana Collins Ncube, isakhamuzi seHarare, uthi abezikhosi laba ngabantu abathunyiweyo.
Ubona kwami imboni ngani ngabantwana besikolo abathunywe ngabantu bezanu PF ukuthi bazokhuluma imbono enjengayona leyo, ngoba akulacala elikhona ukuthi kufanele ukuthi abantu bangene bedemonstrate. It's a constitutional right.
Abezikhosu behlulekile ukuxazulula abakuchoyo beqina ngelokuthi inkulumo kaChamisa kayilunganga, bengazange bapha impendulo yokuba kungani bekhuza icele linye beyekela abalandeli bamanye amabandla afana leZanu PF bekhuluma santando kungela obakhuzayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Zothileyo silethemba liukholisile liuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 Voice of America. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba zethu ebezikhokhela. umkhosi wokuthakazelela ukufikisa iminyaka edlula elikhulu 125 iBulawayo yaba yidolobho ususiwe ngomgqibelo okwenzela ukuthi kunanzwe ilanga lokungcwatshwa kwamufi uMnumzana Dumiso Dabengwa. Idale le-cabinet lithi selivumelene ukuthi kungakhwezwa imbadalo yentengo yamafutha. Olivalelisayo ngusithandekile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.